Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 10/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemi rindiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yave kurova nhende shure panyaya yekuti veruzhinji vasaziviswe zvinenge zvatengwa nebazi rezveutano kusanganisira zviri kuvakisa motokari, mishonga nezvimwe. Bhanga guru rinokweretesa mari pasi rose reIMF riri kukurudzira Zimbabwe kuti iregedze kushandisa mari nechibatiso chegoridhe kana kuti digital gold tokens. Vatori venhau vopinda musangano wakanangana nekurima kusingakanganiswe nekushanduka kwemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yave kurova nhende shure panyaya yekuti veruzhinji vasaziviswe nezvinenge zvatengwa nebazi rezveutano kusanganisira zvekuvakisa, motokari, mishonga nezvimwe. Nezuro hurumende yakaburitsa mugwaro rayo reGovernment Gazette kuti zvinhu izvi zvinotorwa sezvine chekuita nekuchengetedzwa kwenyika kana kuti state security. Asi nhasi mune imwe tsamba kuvatori venhau, munyori mukuru wedare remakurukota vaMisheki Sivanda vati vamunangagwa vati zvakaburitswa nezuro hazvisi pamutemo sezvo vanga vasina kutanga vasumwa. Hurumende inoti iri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Mazira atinozviita kwemakore ese aya, hurumende haisevenzi ichiita sekuti kachitoro kekumaruzevha achingati matakishop aya ekuti inongoita wadatonga. Wadaita kana zvekutongoti zvipambonzi torai tingatidye. Hurumende haishandisa izvozvo madzivirire atinoita.
Inenge ichitarisirwa kushanda sei apa vamabhengi mukatsanangu?
Hurumende zvisinei nekuti ndiani ari kuitungamirira, ine mashandiro ayo akatarwa ekuti hazvimbofa zvakaitika. Kuti gwaro rakaita seiro riyariya raitaura kuti hurumende yati zvekuti nezvekuti nezvekuti zvaakutengwa zvisingagone kuiswa kuti panzapo kana kuti pajekerere kuti veruzhinji vazive kana kuona zvaakungotengwa muchihwani.
Ko magwaro ehurumende aya anonzi maGovernment Gazette anoshanda sei chaizvo mungatsanangura? Uye muri kuona sei zvekunzi vamunangagwa vanga vasina kusunga?
Hazvingoerekani rabuda gwaro iroro, rinotofamba nenzira dzakasiyana-siyana kusvika rabuda. Saka kuti tichange kuudzwa kuti gwaro iroro ranga rabuda risina kutendedzwa kuti ribude nemutungamiriri wenyika kuburikidza naiye pache zvake kana kuti nevatingati vanyori vaanoshanda navo vanosanganisira machief secretary nevamwe vakadaro, hazvigoneke. Zvinotisiya tiine mubvunzo wekuti chiiko chiri kuitika. Tobva tasara vazhinji tichiva nepfungwa yekuti zvinogona kudaro, hurumende isiri kubuda kana kumira pachokwadi kuti chii changa chaitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunhare kuNairobi, Kenya naBlessing Zulu Studio 7. Bhanga guru rinokweretesa mari pasi rose reIMF riri kukurudzira Zimbabwe kuti iregedze kushandisa mari nechibatiso chegoridhe kana kuti digital gold tokens yakaparurwa nemusi wemuvhuro. Mari iyi iri kutengeswa kutangira pamadhora 10 ekuAmerica kuvanhuwo zvavo, asi zviuru mazana mashanu kana kuti US$5,000 kune vemakambani. Mumashoko kubepa naure Dale Maverick IMF yakati zviri nani kuti Zimbabwe iregedze musika wemari uchishanda pasina kupindira kwe Reserve Bank of Zimbabwe zvinozodzikamisa mari. Banga iri rati pane matambudziko akawanda pamutemo nekusajeka kwemutemo kunogona kupa kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata nyanzvi munyadzo zveupfumi muzvare Chennai Mutamba Sere.
Zviri kutaurwa neve IMF ndizvo zviri pachokwadi nekuti nyaya yemadigital coins iyi takangonyuka ya announcewa kuti nyika ichange yava kushandisa gold kuti gold imiririre futi madigital coins.
Ko pamutemo zvinofamba sei? Zviri pamutemo here?
Hatina uronga hwakakwana mubumbiro yedu yemutemo. Inoita kuti tinatsonzwisisa mashandisirwo emadigital coins aya, machengeterwo emadigital coins aya, uye kuti ari kumbogadzirwa sei, zvakafanana here neva vanenge vachiita macryptocurrency kana kuti zvinenge zvichifamba sei.
Paenda kuti paitwe sei chaizvo, nekuti tiri kuonawo IMF iri kutiwo panenge pasiri kunyatsonzwisisika kuti chirongwa ichi chinofamba sei.
Zvaida kuti vamangudyika sagovernor wereserve bank vaunganidze vanhu tinzwisise, tiwane nzwisiso mairana nemadigital backed coins, tigoona kuti kana ivo vachitaura kuti anobatsira nyika vagotibuditsira pachena kuti achabatsira nyika sei. Zviri kutaurwa neve IMF ndezvekuti pari zvino muZimbabwe tine problem yekuti tine multicurrency, tine mari dzakawanda wanda dzatinoshandisa. Asi kazhinji kacho vanhu vanenge vachida kuti vawane ivo US dollar, nekuti nguva zhinji tiri kunotenga zvinhu kunze kwenyika either directly or indirectly. So pari zvino tinoona kuti vamwe vari kuwana maUS dollar nemutengo wakachipa vachienda kunomawana kuRBZ auction, asi voruzhinji vachitengeserana nemutengo unenge uchiratidzirawo zviri kuitika pamarket. So zvaida kuti titange tagadzirisa nyaya yecurrency.
Panenge pachiitwa sei?
Kushandisa mutengo umwe chete. Kuti kana tati nyika senyika ruzhinji rwacho dziri kushandisa US dollar, tadi kuti tichingoshandisa US dollar. Ndizvo zvakanaka kuti tinatsoona kuti upfumi hwedu hwenyika huri papi tisati tatanga kuenda kuno koronora mamwe akaita madigital currency aya atisina kunatsowana nzwisiso kuti anoshandiswa sei.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi muzvare Chennai Mutamba Sere vari parunare na Blessing Zulu wa Studio 7. Rimwe sangano revatori venhau Radio Association of Foreign Press Correspondents rakabatana nekambani yePisco mangwana vari kuita urongwa padandemutande kuziya nzira dzinobatsira mukuchengetedza nekuvandudza pasi rino. Takatarisana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Chirongwa ichi chinonzi Regenerative Agriculture uye chinokoshesa ivhu, utano hwevanhu nenzira dzekurima dzisingakanganisi mamiriro ekunze. Vatori venhau vekunze vachawana mukana wekunzwa kubva kune nyanzvi, kubva kumabhizimusi, zvikoro zvepamusoro-soro, masangano ezvekurima nezvemhando yekurima iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Economic Movement Dr. Divine Mafa kuti tinzwe maonero avo.
Itoka tinoti kurima tichisanganisa-sanganisa. Medi vamwe vanoti vanoda kutarisa kurima tisingayanyochera ivhu redu. Kana tarima mwedzi wakapera hatucharima futi, teta kutsvaga nzira dzekuti tichidzvara pamusoro pete pakarima mwedzi wakapera, kuitira kuti mweya unge uchinyatsosekuleta zvakanaka nemhepo nemvura zvichiramba zvichioredza mashizha mukati, kuitira kuti titange patsva. Tinenge tichishandisa macover crops, tinenge tichiita inonzi rotational grazing, iyaya yekuti tichitenderedza mombe from one place to the next, kuitira kuti tichanyoita overgraze nzvimbo iyoyo. Tinenge tichiita inonzi composting, zvakare vanhu vanenge taimbogadzira macompost tiri kuchikoro tichidzidzira, tichaita kunyatsopractisa kugadzira macompost akawanda munda unenge wakangozara macompost ipanozoshandiswa. Tichaita inonzi also inonzi polyculture, yekudyara zvinhu zvakawanda wanda pamunda one zvichidyidzana dyidzana. Kazhinji teikuva zvinokonzera competition, but zvikanyatsoitwa zvine musoro zvakanyatsonaka zvoita kuti chikafu chedu nechibage chedu nedyarwo hwedu unge une utano hwakanaka.
Izvi zvamuri kutaura izvi zvinhu zvaakutoitika here izvi kuZimbabwe?
KuZimbabwe tiri kunyanyoita rotational grazing, cover cropping, composting. Saka tenge tango sara ne kuti tenge chimbo mira kuramba tichichera mwezi wauya tichichera chera. Tenge tichingoshandisa pataka chira last month tomboregedza pachiri pachiorera orera.
Zvii zvamuri kuona zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kuno kuAmerica kubatsira kumusha munyaya idzodzi dzekurima kwamuri kutaura nezvako.
Se vanhu vari kuno takaita edu yatinoti Zimbabwe Economic Movement tichiona kuti tingabatsire sei kugadziridza zvo zviri kumusha tichitumira zvokurimisa kuitira kuti vanhu vasanyanyorima nemombe mombe dzinge dziri dzokuti dzichifuta. Saka takatumira tuma two wheeler twetwe tunoiswa diesel ndanenge akachibata chee chiri chigecho but tinofamba but ini chee chitoiswa nediesel ndo zvimwe zvandakaona zvandakatumirwa kumusha neZimbabwe Economic Movement kuitira kuti tinge tichibatsira kuintroducer technology kuitira kuti mombe dzinge dziri dzokufutisa dziri dzokuti tinge tichitengesa chensa kumarket ndo saka ndo zvimwe zvishoma zvataita nokungotumirawo mbeu dzinobatsira dzisiri dzisiri genetically modified kana dzikakwanisa kusvika dzinonetsa kusvika mbeu adzimbosviki.
Mukuru wesangano reZimbabwe Economic Movement Dr. Divine Mafa vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Sininga weStudio 7. Mumiriri wemukoba mudare reparamende vaAmos Chibaya vari kukurudzira mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vadaidze gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kudare reparamende kuti vazopindura mubvunzo panyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe nekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Hurumende inotenda zvaye kuti nyika inorasikirwa nemari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti US$1.2 billion uye yakavimbisa kuongorora nyaya iyi iyo yakabatawo mumambure ayo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Hatina kukwanisa kubata vaMudenda kana vaZiyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Reserve Bank of Zimbabwe yakatoti vamwe vanomwe vakanzi vari kuita zveuori vambomira kushandisa mari dzavo dziri mumabhanga asi vakawanda vacho vari kuramba kuti vanoita zveuori. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vaChibaya.
Nezuro ndakasvitsa nyaya kudare reParliament kuti nyaya yokubiwa kwezvicherwa zvichibuda muno munyika. Nyaya yakaburitswa neAl Jazeera yeGold Mafia. Hurumende kupfurikidza naminista weJustice vaZiyambi Ziyambi vazivise nyika kuti ndezvipi zvavari kuita nenhunzvatunzva dziri kube upfumi hwenyika. Imo munyika musina mari, imo munyika vanhu vachitambura, imo munyika musina mishonga kuzvipatara, imo munyika migwagwa ari makwiringwindi.
Saka zvii chaizvo zvamuri kuda kuziva apa vaChibaya?
Toda kuti zive kuti hurumende iri kuita chiine zvazvo uye vacho vari kubatwa vakuru vakuru vehurumende vari kudzova itsvi dzokuzvimbirwa nemari dzokuba. Toda kuti zive tisenyika ndezvipi oronda api matano ari kutorwa kuti nyaya idzodzo dzinge dzichigadziriswa. Ndava nyaya yezvichiora zvomunyika zvinofanira kubatsira vanhu veZimbabwe. Hatizozivi kuti panenge vachitivo nyika inovakwa nevane vayo ndokuvakwa here kwenyika nevene vayo. Kokuti vashomanana ndo vanenge vachimura upfumi hwenyika mhomho yeZimbabwe ichitambudzika.
Ko sei izvozvo zvakakosha?
Nokuti nyika ndiye vanhu macitizens vanofanira kuwanikwa vachibhenefita pazvicherwa zvomunyika zvisawanikwa zvichibhenefita vashomanana. Saka ndamirira kuzonzwa ministerial statement ichabva kuna Minister of Justice achiudza kuti zvii zviri kuitwa nemasta ose akadomwa panyaya yeuori.
Mumiriri wemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo vanokokera bato reZANU PF mudare reparamende vaPupuraito Garepi.
Isusu seParamende tino zvatinoita kugadzira mutemo kumirira vatinenge tavatisarudza kumusha uko, then kuti tinofanira kunge tichiita oversight pamagovernment activities kana ma government ministries and departments basa reparamend iro
ko kana paita nyaya dzeuori dzinenge dzipomirwa vamwe paramenda ipindirewo here ipapo vatogare pi chiona zvinenge zvichiitwa nevari muhurumende kana kuti executive handiro here basa renyu iroro
nyaya yekuinvestigator vanenge vafungidzirwa kana kuti vanenge vapara mhosva inoitwa namapurisa kana mapurisa ainvestigator vachaisa kujudiciary judiciary yopamutongo kuti vafungidzirwa ava vane mhosva here saka vamwe vanenge vachida to like play to the gallery
sei muchidaro
pane nyaya zhinji dzinotarisirwa navazhinji kuti dei dzichinge dzikurukurwa muparamendi vazhinji ivava havatombotauri nezvadzo basa roga ndiro kutongotsvaka zvinobetsera ivo zvisinei neparamendi saka nyaya iyi yekutaurwa navachibaya handizivi hangu kuna vazihambe handingavatauriri asi inii ndinoona sekuti haina musoro uye harisiro basa ravazihambe vazihambe ndiminista ndileader of the house muparamendi kana nyaya yatotanga kuferefetwa sezvizvi handioni kuti parliament inofanira kunge ichipindira
vanokokera nhengo dzezanu PF mudare reparamende vapupurai togare pi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mazana matanhatu kana kuti 600 vafa muSudan muhondo yakatanga musi wa 15 kubvumbi. Bazi reUnited Nations iri rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu vakuvara muhondo iri pakati pehurumende yechiuto iri kutungamirwa naGeneral Abdel Fattah al-Burhan nechikwata chakaipandukira cheRapid Support Forces chiri kutungamirwa naGeneral Mohamed Hamdan Dagalo. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Anton Blinken, vanoti hurumende yavo ichange ichishanda nenyika dzinoti Britain, United Arab Emirates neSaudi Arabia pamwe nesangano reAfrican Union kuti vakurudzire nhaurirano dzekumisa hondo muSudan. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro gwekwerere.
Kunotosuwisa nokutoshungurudza zvikuru. Tinotonzwa kuti kune vanhu vasisina pokugara kana kuti vakatobviswa pavanogara nokuda kwehondo iyoyi vanotosvika zviuru zvakawanda zvinogona kutoda kusvika kuzviuru zvina mazana manomwe vasisina pokutogara kana pekutangira. Kuzoti tinoona zvekuti zvino kana vanhu vachiramba vachidhura naivava mauto ari kurwisana zvivakwa zviri kutodhirika saka vanhu vanozotangira papi.
Tinoona kuti America iri kuti iyo iri kushanda neUnited Kingdom, United Arab Emirates neAfrican Union kuti iyo iwanikwe ichikurudzira kuti nhaurirano dziri kuitwa muSaudi Arabia pamusoro peSudan dziwanikwe idzo dzichiunza chibvumirano chekuti hondo iyi ipere. Munoona zvichibudirira here izvi?
Nhauro idzo dzidzi dziri kunzi dziri kuitika kuSaudi Arabia tinovimba kuti dzichava nepundutso, inongori kuvimba. Asi kuti zvibudirire zvinoda kuti vanhu vazvipire, vanhu vemauto ari kutonga iko zvino namamwe mauto acho ari kuvarwisaya vange vachiwirirana kuti kana vataurirana zverinyararo zvive zvine kuvimbisika mukati. Asi zvetinoona kuti kakusawirirana wirirana munyika yeSudan kakatanga kare zvichibva kumatunhu ana Blue Nile nokunana Darfur uko zvinyaya zvacho zvakangowanda wanda saka zvinenge zvongozonyuka nomumauto ari kumapato maviri amauto ari kurwisanaya. Asi tinongovimba kuti nhaurirano idzodzi dzikaitwa pachena uye utongo ukadzoserwa kuvanhu masimba akazvichaita zvakanaka nokuti uto rikangoramba riripo pakutonga. Maonera angu ini ndokungoti hondo iyi ichanetsa kumisa kana kutotai haitomiri zvayo. Vanhu vanoramba vachingofa, vanhu vanoramba vachingorasikirwa nezvivakwa, vachirasikirwa nemisha yavo.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro gwekwerere vari parunare kuFlorida muno muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe nhengo yedare reparamende muAmerica reHouse of Representatives vaGeorge Santos vekuNew York vari vebato reRepublicans vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva dzeuori pamari dzavakapiwa kuti vatsvage rutsigiro. VaSantos vanonzi vaiti vanhu vabhadhare mari kune imwe kambani yavainge vatanga zvisiri pamutemo. Muchuchisi vaBrion Peace vati vaSantos vanofanira kutongwa nemhosva dzavari kupomerwa. VaSantos vaudza nepfenyuro yeAP kuti vanga vasati vaudzwa zviri pamutemo mhosva dzavari kupomerwa. Vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare kuLong Island nhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti mashatiro aita zvinhu muZimbabwe asvika pakaipa zvekuti zvichatora nguva yakareba zvikuru kuti zvidzokere kumakore ehuchi nemukaka. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kushanda nekugara kunze kwenyika vanoti kuipa kwezvinhu muZimbabwe kuri kuramba kuchienda kumawere zvokuti kugadziriswa kwazvo kuchatora nguva yakareba zvikuru. Mugari wekuSpain vaishe unesu gusha vanoti pane kuti zvinhu zviite nani muZimbabwe zviri kutowedzera kushata vachienzanisa nezvo zvakange zviri mazuva avakabuda munyika.
Saka nguva nenguva ndatazenekede Zimbabwe gore rega rega ndokuona zvinhu zviri kudzikira. Zvinhu zviri kudzikira hapana kumbosungukira kwazviri kuita. Zvingave zvivakwa, ingave migwagwa, angave magetsi, angave mvura, ingave education.
Vagusha vanotiwo Zimbabwe iri kutadza kusimukira munyaya dzeupfumi nepamusana pekusarongeka kwevatungamiriri vayo.
Hengu tinonzwa nguva nenguva mukuru wenyika achiti nyika inovakwa nevene vayo, asi chokwadi zvakare kuti nyika inoputswa nevene vayo.
Muzvare tariro muungani avo vanoshanda nekugara kuBritain vanotiwo kusabudurira kweZimbabwe kuri kukonzerwa negwara reZANPF iro vanoti harina kujeka.
Mhosva yekuoma kwaita zvinhu muZimbabwe ndinoipa kuZANPF, hurumende yeZANPF, nekuti kubva pakawana Zimbabwe rusununguko nyika yakanga ichingori mumaoko eZANPF. Kubva ipapo zvinhu zvakange zvichiita sezviri nani, asi ZANPF yakabva yaona zvakakodzera kuti vaparadze nyika kana kuti ikonomi.
Vatichaona maposa avo vari kuSweden vanoti nekuda kwekushata kwezvunhu pasi peutongi hwehurumende yeZANPF, Harare rinova guta guru reZimbabwe angova manyama amire nerongo.
Ndinorangarira kuti pakopakabhana ndo pataisimbokwirira mabhazi nemakombi. Haizi tsvina iyoyo yavako mazuva ano, netsvina yavanhu chaiyo muzvimukoto zvemigwagwa. Muguta guru reHarare maisimbova nezvitoro zvepamusorosoro, ungati watova pamusika wembare chaiyo. Kunyangwe First Street yaisimbova chidadiso, muina nababhasi, handi matsotsi wavo nasuna.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachishanda neInternational Media Support vaRashuti Mukundu vanoti urombo hwatekeshera nenyika yese.
Chinonyanyorwadza munyika yeZimbabwe matambudzikiro ari kuita vana veZimbabwe. Vana muZimbabwe vari munzara, vane kushungurudzika kwakanyanyisa, vanotadza kutenga chikafu chekuchengeta mhuri dzavo. vano shaya pekugara, vano shaya mishonga kana vachingila enda kuzvipatara. Urombo wanyanyisa munyika yeZimbabwe.
Ukuva welcome zimuto, vanoti vakaenda kuChech Republic vachinoita zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro. Vanoti ivo honzeri hurusa yekuipa kwezvinhu muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF.
Chinhu chinonyanya kundibata munyaya zvandakasiya zviri kunyika ndechekuti nyika yedu yasvika pakuparara pakuti upfumi huri kuparadzwa. Kutambura kwanyanya namoya wedzera. Vashandi madzaro kupiwa nzungu chaidzo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kana kumutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa. Asi izvi zvinopikiswa nemumwe wevechidiki muZANU-PF vataura ikandishaya.
Vanhu vari kunze kwenyika vanopomera ZANU-PF kuti iri kukanganisa zvinyatso upfumi hweZimbabwe havana chavanoziva. Ndoda kuti muvaudze kuti kuno kuZimbabwe kwane budiriro rinoshamisa. Dhamu rakasiya rapegwa naIan Smith. In fact rakapegwa naGarfield Todd. Ian Smith akatadza kurivaka rinonzi Gwaishangani. Rakuma 80% towards completion. NaVaMnangagwa vaudzei kuti mayouth ari kufara zvikuru nekuti kwane empower bank rinopa maloni kune vechidiki.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana. Zimbabwe, iyo yaiva hurudza munyaya dzekurima, yakatanga kusaita zvakanaka muna 2000, zvichitevera kubvuta kwayakaita mapurazi evachena. Ndakamira Studio 7, muDordrecht, kuNetherlands, ndini Jeffrey Moyo.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi taita rombo rakanaka rekubata Dr. Samantha Siwanda vanobva kuBulawayo asi vari kuGuangzhou kuChina uko vari kushanda semukuru wechikoro, vari zvakare mutungamiri wesangano reAppreciate Africa, vari munyori wemabhuku.
Kuya kwangu kuChina ndingati kunga kuri kuuya kwemunhu akaplana kutouya kuChina. Pana ndiri kuZimbabwe ndaiwanzofarira kuenda kunodya chikafu kune imwe Chinese restaurant yanga iri padhuze nepamba pangu. Nyaya yemutauro kusanzwisisana uko every time taiti tikaenda semhuri tichinodya taitora nguva yakareba tichiedza kuodha chikafu vasiri kutinzwisisa. And mumusi ndakagara kumba ndakaona advert yekuUniversity of Zimbabwe vachidaidzira kuti vari kutanga course yeChinese. Ndovanda applya, ndovanda pinda, ndikaita one of the first people vakadzidza Chinese ku University of Zimbabwe. Saka tadzidza Chinese iyo kwegore rese, takati takupedza ndobva pagadzirwa trip exchange from University of Zimbabwe ne University yeku Renmin University iri kuno kuChina. Ndokuya kwangu kuChina kwokutanga as a cultural exchange student. Muna 2007.
Matambudziko api amunosanganawo nawo ikoko kuChina mukuita basa renyu?
Matambudziko andosangana nawo inini pabasa rangu randinoita rekubetsera maAfricans nderokuti vana vazhinji vari kubva kumusha vachiuya kunoku kudiaspora vasina information yakawanda. Vana vazhinji vari kuuya vamwe vachinyeperwa vopedzera vakupinzwa mumaprostitution vakuita kuti vararame vakugara mastriti vakushaya zvekuita vamwe vacho vachizogara vasina mapepa. Tinchingofonerwa unzwe mubetsere muite sei. So machallenges yaya vamwe ndevaya vanouya vachiti vari pascholarship and then vozongoona kuti vasvika kuuniversity kuti hakuna scholarship unofanira kubhadhara. And nyaya dzedepression idzozvo zvekuti munhu anenge auya achifunga kuti ari kuenda kuchikoro ozotadza kuenda kuchikoro and stuff ndo maproblems aripo atinonyanyoona kunoku.
Tinoona kuti muri munyori wemabhuku zvakare pamusoro pemabasa akawanda amunoita amatsanangura akasiyana-siyana. Mungatsanangura kuti makatanga sei zvekunyora mabhuku?
Kunyora mabhuku chinhu chandakatanga kuno kuChina panguva yeCovid. Sezvo mamuchiziva kuti China takaita nguva yeCovid.
Vanga vari Dr. Samantha Siwanda, chisvarwa cheZimbabwe chiri kuChina, vari parunare kwakare kuChina neStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLife Talk Diaspora Forum, nhasi chatiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro penyaya yemaZimbabwe Exemption Permits. anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemina Praxidus Jeremiah.